A very, very, very good evening to you, Zimbabwe. You are tuned in to the Connection Live Talk, your youth segment. And today is Tuesday, of course, the 1st of May, May Day. Coming to you live from Washington, D.C. I'm your host, Mike Gove.
And I'm Evan Zeninga.
Once again, welcome, folks. You are tuned in to The Connection Live Talk, your youth segment that comes to you every Tuesday. Today's the 1st of May, May Day. Thanks for joining us tonight. And once again, you are tuned in to The Connection. Tonight, we are talking about the usage of popular culture to influence Zimbabwean youth, especially when it comes to politics. We saw that with the BVR voter registration campaigns, whereby artists would go all out and they'd perform at concerts that were hosted by several different organizations such as ZEC, ZESN, and more. And of course, the organization's mandate is to court the youth to come and register to vote. And then, of course, another example was the perfect hit song by Ja Preza, Kutonga Kwaro, which strangely enough turned into a ZANU-PF anthem. I'm sure Evans knows more about that.
We were following that.
And then, of course, we saw, like, Advocate Nelson Chamisa. He was on stage with Killer T performing more. And, you know, since you're Killer T. Exactly. So, of course, that's the topic of tonight. We want to hear from you folks. How is popular culture? Because I saw we posted something about popular culture, and early on people were like, what is popular culture? What is popular culture? That's what we're looking to explain today, and how it's been used by to influence youth, not just politically, but socially too. We're looking towards bringing in a couple of people. One of them is a filmmaker. He's looking to run for MP, so he has, you know, he has experience in both worlds when it comes to talking about entertainment and youth engagement. Nigel Ndlovu, he's going to talk to us a little more about how the youths are being influenced by music, by dress code, by celebrities into making a political decision. Vanzo.
Mike, it's going to be interesting. And folks, you can join us. And this discussion is for you. Our phone is 001-202-619-2077. And you can call us on that number. We'll give you a ring back. Or you can text us on WhatsApp. The WhatsApp number is 202-465-0318. Join us. Let's talk.
Yebo, yebo, yebo. Mahlabe Zulu. Unjani we mthwakazi omuhle yo ngakugcina kudala ngakugcina. It's been a whole week okhuluma ngumichael umsakazi wase studio 7 lamhlanje kuhlelo The Connection. We are speaking about okuthiwa ngesikhiwa popular culture, umculo, ukuthi how is music being used, ukuthi abasakhulayo bakhuthazane ukuthi siyobhalisa ukuyovota noma singene kwezombusazwe noma singene ezikhundleni ezijeneyo zokukhokhela emhlabeni jikelele. So that's the topic of today. Sifuna ukuzini ngenani kuhlelo lisitshele ngamafishane ukuthi do you think ukuthi ikhona space for things such as music, a dress code, indlela eyoku-influencer abasakhulayo nxa sesixoxisana ngezombusazwe, nxa sesixoxisana ngokuthi tutugisa is kunja position of power. Let me call it that, position of power. So sikhang look to see kokla mina lo munyuam lo u Evans Zeninga. Si kokla ngama fishane talking more uguti. Evans,
Mike,
how is popular culture used?
Hey man.
And didn't Dimunga Garam Chimba Mchiti Kutonga Kwaro?
That's Garrett Chimba. It's no Garrett Chimba. Gwava Chimba, Mike.
Hey, yeah.
Mm-hmm. So, talk Chingamizaiva, Terere, Varukona, Varukuns, Gwavari, Kwakasiana, Siana, Tawia, Nichirongo, Che, The Connection, Nasi, Triku, Kurukura, Sejangas, Chitaro, and Mike Panapa, Kutuku, Daguedza, Kuona, Kuti, popular culture. muchishona totichi chivanhu nechimanje manje zvemimhanzi izvi zviri kuitwa mazuva ano zviri kukwana kwana papi mukubatsiridza mune zvematongerwo enyika. Tatichiona zvanga zvichiitika mumacampaigns anga achiitwa umu. Takaona magiga aiitwa kuHarare uko Honorable Terence Mkupe vachiimba nezvikomana zvechidiki vachiridza mhanzi vachisapotana vachitsigirana vachidedzera. Tikaonawo vachamisa vachiitawo saizvozvo. Tikaonawo vanonzani vekuvakuru vakomana veZANU PF vaiimbawo zvakare vaine zvavanoita zvinotaridza kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika mune vechidiki chiri kuchinja maonero nemaitiro aakuitwa zvematongerwo enyika. Chero indaneti dande mutande rakauya iri Mike, you know, zvese zvese zvakungoitwa chimanje manje chakauya ichi. Toda kutsvaga kuti izvozvo zvese izvi zviri kuchinja sei maonero amuri kuita zvematongerwo enyika sevechidiki munyika yeZimbabwe nekwamakapararira. Mike.
Right. So as we kick off the conversation.
Yes, my brother.
About this whole popular culture.
Mm.
Just this past weekend.
Tell us more.
We had a legend, Iqhawe, return home.
Legend.
And he is the biggest, what would you call him? Voice, musician, return home. The biggest political figure when you're talking about music.
Huh.
You look confused.
I'm not confused. I'm trying to think.
You look confused.
Michael Jackson?
Of course, Prince. No. We had Thomas Mafumo come back. And
I know,
Mafumo,
man,
as we know, as everyone knows, is one of the biggest voices about politics when we're talking about human rights. And Mafumo, here on this in this studio, he's had a lot of incidents.
I was listening to one clip recently, just 2 days ago, you know, when
one that circulated.
Oh my word.
That clip right there, my friend. Let me tell you about that legendary clip. No?
Yes.
I'm sure abalaleli bethu bayamazi Ntungameli Nkomo was the host on the day. Me, I was doing my thing at the back then.
And so what happened?
Feeling great. Tichiseka Mkanya wapinda pachirongwa. On the day, Nick Mangwana was on the show.
Nick Mangwana from UK.
Exactly.
Mm-hmm.
Mkanya wapinda pachirongwa vatikan.
I
can't unfortunately repeat the words that were said. However, takafane kuseka tichishamisika. Go, Mkanya. But no.
At least you have good reason there enough to know why they call him Gandanga. You
exactly.
Know? You don't just call him Gandanga for nothing.
Exactly. That's why I say Uliqhawe.
Anyway, we're glad, man. He made it for the first time in 14 years back
time.
At home.
Exactly.
That was an awesome experience, I guess.
Before we get more into it, let's just show those that missed out. What did you guys see? A silai video of Mkanya performing.
Live
in Harare. Kwela abantu baya omunye phezu komunye.
Omunye phezu komunye.
Kwela bekugcwele baya.
Let's watch it.
Azish.
Hesh, Habas.
Zawa.
Mike.
Casper Nyovest released a song saying Kusazoba lit.
Ish.
There it was lit, man.
Ish. Don't you wish you were there?
Ish. Mtal. You have no idea.
Anyway.
But anyway, izuthi we have our first caller. See, I'm doing u guest wethu kodwa ngizuthi silomlalelo wethu oqala ugqwetha. Mr. Lawyer Gqwetha, unjani baba?
Ngiyaphila, kunjani Nkosi yami?
Ah, ngiyaphila baba. Siyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga.
So lamhlanje we are talking about izinto ezomculo ukuthi how is music being used, especially nxa sesiqophisana ngezombusazwe. Awungitshela umbono wakho ngalokho baba.
Yona nje ingasebenza imusic kodwa angiyiboni platform ephilayo kule situation ekhona.
Kungani usisho kanjalo?
Ngombono baba.
Ngithi kungani usisho kanjalo?
Ngithi ngoba umculo nawo kwawo uyakhuluma kodwa uphelele imweni, akunakuthi uthatha serious uma ngabe sokungena ku-politics. Mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma i-youth yethu ingenelise ukuthi lapho kubuthene khona abakhuluma ngeze-politics babe khona nabo bafake imibono yabo njenge-youth nezinto ezimelene ezingamelana nabo endleleni yabo yokupolitika. Yebo ba.
Kodwa mnumzana, wathi nginikeze isiluleko. Earlier on I was talking about ingoma le ka-Ja Pressure ikuthonga kwaro. And ingoma le seems to have given i momentum ikakhulukazi kubandla lezanu PF. Wonke umuntu was now speaking about isanu PF. Do you not think ukuthi into efana naleyo nto into esiza amabandla achiyeneyo when they involve themselves ngama celebrities njalo ezomculo?
Yeah, futhi enye into engibona ifuma ngabe abaculi bethu sebengena kakhulu ku-politics i-youth. Ngibona ngathi like ibandla lele libusayo quickly baba eliminator bangatholi i-opportunity yokurekhoda ema-studios, yabona into enjengayona le. Ye, ngumbono wami, ngisho ukuthi kungaba njalo, but ngokubona kwami before, like ama-artist basuke elizweni lapha balekhona.
Angisakuzwi kahle. Ngicela ukuthi uchede kancane baba ngenxa yokuthi
okay.
Right, usuzwakala kahle. Ubuthini?
All right. Ngithi mina if umculi esesebenzisa umculo wakhe isikhathi esiningi basuka bam-eliminate lo mculi loyo or agcine balikile sesiyacule kwelinye ilizwe, if any chance yokubaleka abanye abanawo amathuba lawo. Manje kuhle mangabe behleli phansi laba bafana bethu laba youth yethu ihlale phansi ibe khona lapho ku-platform yona leyo ifake imbono yayo or iphise live than ukusebenzisa umusic. Imusic ngathi akunamuntu oyithatha serious mangibhekile mina.
Hayi, ngikuzwile kahle Gqwetha, ngiyabonga kakhulu baba, bekuhle kuba lawe kuhlelo mnumzane.
Siyabonga babo.
Sibonga wena. So Vanjo.
Thank you ba.
Uthini
umunza uGqwetha? Dina Gqwetha means
lawyer.
Ingoka ngwara. Ingoka ngwara.
My guy. We are from the we are not from the minority group.
Gqwetha was basically saying in his opinion he thinks there is no space for music in places such as politics. I continue to ask him ukuthi kanti, but you see abantu abafana labo Ja Pressure, umuntu wese was now walking around the street kutonga kwaro, which gave momentum to Zanu PF, because Zanu PF all of a sudden Mnangagwa was now kutonga kwaro. And he goes on and says, you know, that's momentarily. It's not something that goes a long way.
I think vatereri vazhinji vanogona kusawirirana nezviri kutaurwa namukoma Gqwetha. Nekuti
Gqwetha.
All right, another day, another time. Mukoma ivavo vabva kutaura. Vatereri vazhinji ndofunga kuti vanogona kusawirirana navo, asi tichanzwa havo kuti vanofunga sei, nekuti Mike, tikatarisa kuti kune vamwe vanhu vatinoziva, uchiri kuziva muchinda ainzi Kanda Bongoman, unoziva kuti izvezvi ndiye advisor to the Minister of Arts and Culture kuDRC. Nenyaya dzechi dzemagitare. And hadzisi nyaya dzechikoro bedzi dzinoita kuti vanhu vaite mukurumbira unosimudzira nekuvaka vamwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Unoziva George Weah. Webora,
of course.
The president.
Of course.
His excellence.
Of course.
Nenhabvu chete kwe. Hazvichamisi rimwe zuva kunzwa kuti Peter Ndlovu akuchimhanya.
Zvaakutaura zvibhulaza.
Ndikungotaurawo
ichokwadi. Impossible.
Kuno kuAmerica handiti vana Jay-Z vakataura kuti nini mukaita zvekutamba neni ndochimhanya.
Andiri munhu wese ari kuchemera Oprah. Hanzi Oprah.
Inyaya.
Hanzi ngaapinde ipapo.
Ndowe zvatiri kutaura nhasi. Saka musanyanye kuzviderera.
Asi nditsvanoda kunyatsonzwisisa, like especially kana takutaura nevanhu vakafanana na Mukanya. Mukanya ane mpawa, mudara, ane clouds.
Mukanya ane simba.
Ane
ndakaona. Ndaka akadzokera
kuZimbabwe akati hakwete. Ndoda kuona Chamisa.
Ndoda kuona Munangagwa. Ndakamuona achiti kuna vagutu muningi naiwewe. Ndakangoti vaMukanya. Asi anyway, nyaya hombe yatoda kutsvaga nhasi kuna Mukanya Mike ndeyekuti culturally. Socially, mukuimba kwavari kuita vanoimba zvematongerwo enyika kubva kare, kubva kuhondo yechimurenga ndozvavaingoita. Kune vakakurudzira vana Comrade Chinks Chingaire vaivai vaiimba nziyo dzechimurenga vachikurudzira mauto kuti Zimbabwe iwane kuzvisununguka kwayakawana naye. Chero zvapera izvozvo vakaenderera mberi futi vachiimba zvaienderana nezvaitika panguva iyoyo. Chero nhasi vana Mukanya vari kuimba zviri kuenderana nezviri kuitika munyika pari nhasi. Saka tiri kuona here sekuti kuimba kwavari kuita mazwi avari kuparidza muchaungaya ari kukwezva here vachidiki mune zvematongerwo enyika? Vari kudzidzei mazviri? Vari kusungwa papi nenyaya idzi? Ndonyaya tiri kuda kutaura ikozvino. Tiri kunzwa kuti kune muteereri.
Hanzi tine mukoma wedu uyu Mr. Mambo Madoni. Doni Mambo mazviri kufamba here?
Mukoma muripo here achinda?
Nhasi titori hepi sezvo matopinda kamuchirongwa mukoma.
Aiwa, ndikuzva kuti nhasi pane zvikonzi. Pane zvikwata.
Hanzi pane chikwata. Hashtag you have my vote, mukoma Doni.
Aiwa, nyaya tikuzva mukoma Ivan, mukoma Mike.
Sa imi muri kuona sei? Taura henyu maonero enyu.
Zvavakutonga kwaro mukoma rana kutonga kwaro hakwasi zvinofanwa kunge zvinepfundiso kuvanhu. Kutonga kwaro kunofanwa kunge kune pfundiso kuvanhu. Kana kwanga wakutonga kwaro kusina pfundiso mukoma zvatikuona pane pasina kunotongwa. Kutonga kwaro kunofanwa kunge kuri kutonga kwaro makambani akavhurika, vanazvidiko vakavhurika, vanasebhokeita zvakavhurika. Pana seta vana zino, vana GMB, vana NRZ.
Inzwai mukoma Doni. Izvozvo zvamataura tazvinzwa nevateereri, ndofunga vakateererawo vari kunzwawo pane pfungwa dzenyu nezvamuri kutaura. Asi ndoda kuti timbodzoka mumbotibatsira panyaya yekuti izvoni izvo zvekuimba izvi zvemumhanzi zvearts and culture handiti zvine zvazviri kuita here muvana vezvizvarwa muzvizvarwa zveZimbabwe zvechidiki mukore uno mukuvaswededza pedyo nezvematongerwo enyika? Zvine zvazviri kuita here?
Zvine zvazvinokondrivhuta sezvamataura muzita mukoma, zvine kapesendeji zvazvinobatsira kukwezva mazere kudiki kune zvematongerwo enyika. Nekuti mukatsa ndiko zvino like ndingapa mufananidzo zvekuti sajabhureza munhu anenge achizikamwa nenge anomukumbira munyaya dzekuimba. Saka paanongorwiza albhamu inenge chiita nekukurudzira mumwe munhu kana kupedzedzera mumwe munhu. Vanhu vese vanenge vachimutevera vachifarira nezvidhiodhachiza vanoda kunyatsa kuteerera meseji kana mashoko anenge ari pabvepo.
Alright.
Zvatangoona pana naComrade dzakaita Mukanya kana kuti ngatihangu dzemuimbi wandofarira Samanyanga mutukuti. Kana vakangoimba chimwe chinhu Samanyanga chinongova nechekuita nezvaizvii kana vakangokurudzira ndikanondoti zvinhu zvezvaanenge achitaura ipapo zvinenge zvichiteregwa achaifa nenzee dzakavhurika mbiri. Muchi kuimba kwa gara kune kukondibita. Tangara munhu akaimba himba ndezve madonde dzenyika. Ano mawaya dzokudzamisa nguva dzacho asati aimba. Kuti ari kuimba zvine zvinobatsira vanhu here meseji yagara netoreva. Nekuti munhu upere kana achiva muimbi anenge achiremekedzwa kana kuti anoonekwa anenge achiurekwa semuimbi mukuru ane mukurumbira ane rutamiaka waya. Saka kuimba kwa gara kune kukondibita. Ende kuno mukatika kuti zvinotomotivheta vanhu. Mweya yevanhu ma.
Right.
Ndaka mera kana kubira chizvo yango modifeta kana zvako modifeta mapedza ndakachira kadanyara apa ndireka sabuchende kaya jauya
eh
kana kumodifeta ndina vati ne redi kana ndireka zvisho sabu akainda kwakainda vakabudira
aha aiwa tapabata apo ndovimba vakatererwa vanzwisisa futi zvampane mind yenyu yamuri kukanda imudariro iyi nai.
Ya ndoba fungira ndikuzvika nokuona kusaka pandikana ndichi vanhu kana vachiimba ane pakufanya kuona kuti mashoko anoimba nokuti zvagara zvichomuimba sikwana kana kuti ngoimba kana kuti album vanhu vachada kuti tirinde album ndinomboi
saka zvinogona kuenda nenzira yakanaka kana kuenda nenzira yakaipa kaizvo zvichienderana nekuti aimba ndiani mashoko aimba ndeyekuti kudi
ibanga remukicheni ngoma rinogona kucheka muriwo asiogona kucheka chibvumo chemunhu anenge achicheka muriwo
aha aiwa takunzwai mukoma Doni Donasi tokutendai nekupinda muchirongwa nhai ticharamba tichikuchengetai nhamba dzenyu kuti mugoramba muchidzoka zvakare yevhi mwana wamai tiripo ipapo bayai pakanzi like apo zveblue nezvered izvo ndozvinonakidza tinotenda mukoma wangu timu yese iri tii tinaikwazisa kana tangobuda munomu maita basa Mike you hear what he's talking about right he is saying music has a way of bringing people together politically.
Mm-hmm.
And depending on who is singing and the words they are singing,
mm-hmm.
it affects people differently mm-hmm. in that regards.
Mm-hmm.
Which means it could go amazingly well, it could go awfully wrong, mm-hmm. depending on the message in the music,
mm-hmm.
depending with the status of the person
mm-hmm.
that's singing.
The clout
that they carry. He gave a very good example of Ja Praiser,
mm-hmm.
and he gave an example of a comrade Chinks in mm-hmm. saying all they did was singing and mobilizing and motivating other members in the struggle mm-hmm. during the time
to unite and be so, motivated and keep moving forward.
So you have it there.
Mm-hmm. As in Chandra Nguyen Tsunzi, like for mm-hmm. example, when Anana Zekwa Chitama Mama Conference says,
right,
Pongachi Kota, and we are, Mnure Seku Vota.
Mm-hmm.
Why were they using my musicians? Musicians are neighbors.
Iwo zvino zvatoda
kubvunza. Kunomhanyira macelebrity chete here?
Aiwa Mike, inzwa izvezvi Mike takagara muno muzvikanzi Donidwa aripa Donald Trump aripa McDonald's iri panzapo.
Let me tell you, Kanye West akazvitwita izvozvo akapinda muhot soup. Saka ina hangu nyaya Donald Trump ndisina kuipinda.
All right, izvezvi zvikanzi pane celebrity iri panzapo pakona.
Inini?
Ndionotanga kubuda uchimhanya. Zvachataura ikoko unozozvinzwa wako asi unenge watoita sei
ndasvika
apo watosvika saka vanhu vakangonzwa kunzi Ja Praiser anenge ari iko kurali
kuda kuona Ja Praiser saka ndaona kuti
vanotanga vauya kuzoona kuti Ja Praiser wacho aripo here vozonzwa kuti saka Mike hove wacho ari kuti kudii so usadherere music
aiwa tikunzwa mudhara ndikunzwa kuti tine mumwe muteereri mukoma Felix uri kufamba
Muricheko.
Aiwa, right, chibaba mudhara mapinda kapachirongwa.
Tapinda imi matingabvunze utano tiri kungoona nekusimba.
Muri kureva tesi here kana kuti muri kureva Mike chete?
Aiwa. Kaka matama ari kupenya.
Ah, tinotenda mukoma
fini. Maita basa mukoma.
Eh, mapinda kapa chirongwa mukoma, saka muruzvonawo sei izvi?
Eh, muri kutaura mimhanzi zvichienderana nenguva yematongerwo enyika here?
Hongu ndizvo izvozvo mukoma.
In general.
Aiwa, mimhanzi zvichienderana nechi nematongerwo enyika.
Ya, inini ndiri kungozvibatanidza hangu zvakadaro. Mumanzi unogona kuva chinhu chinogona kurapa. Handiti like amai vari kuimbira kamwana kavo kari kuchema zvichida kari kunzwa mudumbu kari kuita sei vanogona kukaimbira kakarara. But mumanzi unogona kuva muchetura unogona kutoparadza vanhu. Handiti semumhanzi iwoyu watiri kutaura wekuimbwa pamaredhiyo uyu, tikatarisa mumhanzi iri kuimbwa yegospel iyaya, vanhu vakawanda havasi kurisecha mumhanzi yaya vanoimba. Vari kungoimba zvavari kufunga then vobva varasa vanhu vakawanda, zvichingofananawo nemaimbirwo ekunzi kutonga kwaro iwayaya tiri kuita. Sori, ndangopo hangu muexample. Rumbo rwoi rwakabva rwangoenderana nenguva iyoyo. Handiti but zvinogona kunge zvakatorasisa vanhu vakatowandisa ipapo, vakatoenda nemhepo vanhu vakatorasika. Saka music ndochipa example, inini rimwe gore ndiri form 2 time iyoyo yaitwa inonzi house music iyeye, paitambwa handiti. Ya mapati tichienda mapati. Gore iroro ndakafoira chikoro gore iroro. Ndakazodzokera kumashure ndikatarisa kuti chinhu chandifoirisa chikoro chii. Ndakafarira music kudarika mabhuku that time. Mumhanzi ukava muchetura kwandiri. But vamwe vanogona kubva vatoenda nemumhanzi iwoyo vakatonyura zvachose. Ehe. Ndo zvakaipira music izvozvo, kana kuti zvakanakira music pana amai vanenge vachirezva akamwana kavo zvezve. Zvinongoitwa kwenguva diki wobva wasiya, but ukadzika midzi mumumhanzi waenda.
Saka mukoma Felix, muri kuti here pane manakiro azvinoita, pane maipiro azvinoita kana zvichinge zvichiimbwa izvi?
Manakiro azvinoita ndeyekuti muimbi akaresearcha. Handiti lese ndapa muenzaniso wegospel akaresearcha kuti zvatiri kuimba chaizvo chaizvo izvi ndizvo here zvechokwadi zviri kutaurwa. Handiti obva azviimba, obva azviexpressa kune vanhu sezvazviri, zvinoita kuti vanhu chizvinhu zvinakire vanhu. But akaimba achizoisa pfungwa dzake dzekuda kuti azodisivha vanhu kuti zvinakidze, anonyudza vanhu.
Mukoma vari kutaura, muri kutaura mukoma, ndofunga vamwe vari kunyatsonzwisisa ka, tichatozovati vambodzoka futi vanyatsotibatsira kunzwisisa. Mataura mashoko akakura Stereke.
Vavachenjeri, manzi unotoda kutererwa wakachenjera. Usangoterera uchitera vanhu. Chenjera pakuterera music.
Unonyura wakatemba.
Unonyura wakatemba, ende ukatosara kana pabhizinesi chairo rinobhuroka nemusic. Uchiita mageti down, vamwe vanhu vachiita bhizinesi.
Saka vamwe vanogona kutosara vachireva mageti down, vamwe vachitovhoterwa vachitoenda nechinhu.
Vachitovhoterwa vachienda.
Aiwa mukoma, mauya nenyaya neimwe engle yandanga ndisina kumbofunga nezvayo, asi tanzwa zvamataura.
Andataura from experience, ndakazviona gore rimwe chete ndiri form 2 ndakutaurira
ende ndakataura zveshuwa.
House music yanga yandiuraya that year. Yeah.
Aiwa, tapanzwa mukoma Felix, imi maita basa nekupinda muchirongwa nekukanda maonero enyu. Tichanzwa vamwe vari kuuya kumberi.
Nemiyo kufara kwamuri kuita kana nenondo hakufarawo kunoko.
Matigona manje papo mukoma.
Takutokuvhoterai kana tichikufadzai muchifara. Pamberi nemi.
Ya, president wechokwadi.
Alright, mwana wamai, tokutendai nekupinda muchirongwa, mova nezuva rakanaka.
Sharp, sharp.
Mike, uyamuzwa umfowethu.
Anyamuzi umnumzana Felix esesithi umculo vele into eqhakathekileyo 1 2 kuyinto influential kakhulu ngenxa yokuthi 1 it can unite baba uMandela said it best sithi umuntu ngumuntu ngabantu you unite and you grow amongst people ngithi you hold hands and you grow ngithi
it's this angle so,
it was very interesting especially where he talks ukuthi ithuba likhona lokuthi one ungasala vele wadla mbayi wadla pants you can stay and stay behind and kiss it goodbye
by the time you wake
up by the time you avuka sithi kanti abantu sebehambile phansi wadla mbayi sebeshayile phansi but before singene kuhlelo sikhuluma lo guest wethu ngibona ngani ngizwe ukuthi una Joseph fikile let me read a couple of comments
yeah sure man
umnqo he just gives me the eyes so ngiyakubona lami nqo siyakwamukela kuhlelo uThenjiwe uthi hello Thenjiwe ubusani mbuso ntini uthi you do whatever it takes to attract the young bloods if music will attract them to register to vote for the future music it is bamberi
nice
usimanga mpofu uyahleka usimanga
uyahleka
yes uyahleka lami sengiyahleka
hi Sekani.
Babahleke ke.
Akubiye few ones panapa arukubva ku Shona page red. So tina anonzi chinyere senem yake. First name ndaitadza shamwari asinonzi ezei for something.
What is?
Asi tinavo pamhepo vangoisoka sharp kakadai so tirikuona navo. Tina munyaradzi matare hanzi sharp Stuart mapfunga utsi freedom sibanda atotumira namba hanzi ndifonerei tirikukuona imkoma freedom clever chasara solomon matsika mukoma jasper hanzi ndirikuona ndiriku south africa gilbert I'm watching from south africa tsitsi I'm watching from dc chris murove
from dc
yes from dc
oh
we am yes Namang Miaz, but Anzi, I'm watching from DC.
Mm-hmm.
Chris Murole is watching. Kuma Chris Idaramanj. Ndava Zezwe. Hey, my guy, you need to teach me in the belly. Anzi, I'm watching from NC in USA.
Koswa.
Samuel, watching from South Africa. Frank Lamp, Anzi, I am in Portugal.
I wonder if you speak Portuguese.
Yeah, yeah. Uda utora chiputukezi.
Bon dia, Mr. Franco.
Chimbomira.
Como estas?
Chimbomira. Pablo Madrid. I'm watching. I know this guy from Spain. Tapiwa Chijiwa. He's watching from Joburg as well. Achimwene Manyanza. Anze ndeipi, guys. I hope you are good. Roy, I'm watching from Botswana. These are just the few that we have managed to read for
it's
you now.
Booming, boom
we
boom
have
things.
More guys coming in and we hope more will still keep coming.
I want to acknowledge though, Nyababona.
Nyababona.
They keep throwing their likes in their hearts.
Yes.
Keep them raining. Keep them coming. But now let's go to our guest of the day. Umnumzana uNajo Ndlovu. Ndlovin.
Lijani
Mike. Nandi Dibrizo Shop.
Minang Shop.
So welcome, Gushel. Right. So, Ndlovu, today I'm going to ask you to put on two different hats at different times. You're going to put on your filmmaker hat and you're also going to put on your political suit and tie on.
Awesome.
Lamshanje, we're speaking about abasakhulayo and how we are influenced by popular culture. Majority ungabheka, especially when we're talking about EBVR registration. I'm sure Lawe, you noticed ukuthi bekulama celebrities amaningi vele indawo eziningi. Evan said it earlier on ukuthi lami mina njengomuntu ongisakhulayo bangathi nangu Ja Praiser lami ngizagijima ngifike khona ngithi kanti ngempela ngu Ja, and only then will I focus ukuthi they want me to register to vote, and vele ngizabhalisa ngenxa ukuthi u Ja utheni uthe register to vote. So when as someone who is in the political realm or political sphere, awungitshele ke ukuthi how important how much influence does a popular culture have, especially when we're talking about fashion, ama celebrities njalo umculo?
Ilokuzeni i culture ngokwayo, i music, i acting, i film, i comedy, i poetry. Has got a lot of influence, and iyakwanisa ukuthinja ilizwe. Kuthiwa ungatshintsha indlela abantu abaphila ngayo, uyatshintsha even ama-individuals angkhona. So i-culture iqakathekile kakhulu, and that's why you see i-government ingafuni ama platforms anjengama community radio stations azaphusha ingoma zabantu kuma communities. That's why ubone government ingafuna ukuthi izinto ezinjalo zenzakale ngoba iyakwazi ukuthi iculture ingabamba kakhulu and abantu bengaba influenced ngama ideas. For instance, siyakwazi ukuthi corruption is very rampant eZimbabwe. Singaba lama artists amancane, for instance, bele radio station, for instance, emagwegwe. Kule radio station emagwegwe. Abafana abancane bebe ne access yokuthi ingoma zabo zidlale emagwegwe kuzwakale bekukhuluma ngecorruption, beyidenounce icorruption. Bakwazi ukuthi abantu basukumela phezulu beqalise ukuyidenounce icorruption. Iculture iqakatheke kakhulu. Yikubona nge-weekend uLokhozeni uThomas Mafuma bekhona performer lapha eZimbabwe, lokho ekhona eZimbabwe and ishow yakhe ibigcwile, bekunabantu I think abantu bathi a million people attended the show. It goes to show ukuthi iculture le art is a very critical element in any society and ama-artists aqakathekile kakhulu. That's why i-government ingafuna ama-artists ayi-intelligent.
So awungitsheleke, how much clout does umuntu ofana lo Mkanya have? We know ukuthi vele he's a legend. Early on I referred to him as iqhawe. How much clout does he have when it comes to influencing abantu abasakhulayo, when it comes to perceiving ukuthi okay, corruption no, or you know, things like that? How much clout does he have when it comes to influencing mina njengomuntu ongisakhulayo eZimbabwe?
He has got a lot of influence. Engaphomba ukukhuluma ethi votelani uzivani lozivani ngoba bakhuluma ama ideas anjani engaphumelelisa iZimbabwe. Abantu balokumlandile ngoba bakwazi bayamthanda, bakwazi ukuhlabela ingoma ezimele iZimbabwe, ingoma ezidenounce izinto ezinjengabo corruption, ingoma ezakha uZulu. So ama artists like for instance yena uThomas Mafumo enga-endosa, let's say, i-candidate ayicabangelayo ukuthi ingathatha ilizwe leli leZimbabwe ilethe intuthuko, i-candidate yangona, abantu bengamlandela ngoba yena vele abantu bayamthanda.
Ngiyamuzwa yini uNdlovini?
Ngiyamuzwa vele, angizwi. Hey, my guy, you need to bring me, you need to bring me to speed.
Ngonke okhulumayo ngesiNgisi ukuze umfana lo azwisise kahle umunye wami uEvans Zininga.
Okay. What I'm saying is, Mr. Eva, culture and art is very important.
Right.
For instance, when we talk about, for instance, Mr. Dr. Thomas Mafumo, he's a very huge public figure in Zimbabwe. We know that people love him, and when he sings about corruption and when he sings about the social ills happening in society, and when he endorses some candidates, some political candidates, and says, please vote for these people because they are bringing A, B, and C. People are bound to follow the candidate because they are loyal to Dr. Mafumo and they understand that he's been around, and as a mature artist, of course, he's been around since the 70s and he's seen it all, and he's just also one of the Zimbabweans who are tired of what's happening. If he endorses certain candidates and says to the people, please, people, vote for people like this, people are bound to change the status quo.
Okay. No, I think I got it right this time, Mike. Ndamunzwa zvakanaka manje. Vari kuti ivo kana munhu aine ari semuimbi ane mukurumbira zvakaita Dr. Thomas Mafumo, akataura iye kuti vanotsigira nhingi. Vanhu vanogona kumhanyirira vakatevera nekuti vari kuteverawo cloud yakavakomberedza. Ndizvo handiti? All right. Aiwa, tazvinzwa. Ngizwile manje bhuti wami.
Siyamfundisa umfana lo esiNdebele.
Ya, kuqakathekile. Lathi siyafunda. Nesuwo tiri kudzidza.
Handiti ka. Manje, ako unitshele. There are people in the movie, film, and theater industry. They portray a certain image to the world in their day-to-day life. Do you carry that same image into a political sphere and let it run with the people? What's the impact?
Ngikakhulukazi wena.
Okay, I would say, like, if the image and the ideologies are positive, then it's very important for someone like me to send out a message, even in my films, because I'm advocating for positive aspects. I'm advocating for issues like development. So it is very critical, even as an artist, as a filmmaker in Zimbabwe, to tell the actual story of what's happening in Zimbabwe. Mm-hmm. If you're a filmmaker, if you're a comedian, if you're a musician, you have to tell the real story of what's happening on the ground. We can't be, for instance, we can't be singing about having cars, having $1 million, when we know that the situation on the ground, people are unemployed, and there's a lot of corruption happening. So as an artist, it is important that we portray what's happening on the ground. We expose what's happening on the ground so that people are aware and they change what's happening if it's not good for the population of Zimbabwe.
Hmm. Interesting. Did you watch the short clip of this comedy, Restore Legacy?
Yeah.
It's by which artist?
It was done recently. It's a play that was done recently portraying the ouster of the former president.
Like uyayazi vele le play ntota lena I Restore Legacy, the one that shows the ouster.
Oh, okay.
Exactly.
Yes, yeah, I heard about it, but I didn't get the chance to go and see it. Bekule ingathi senze bulaye theater.
Mhm. Right.
Yes.
Anyway, I was going to bring you to say, when I watched it, I felt like they were reliving the events of what happened and how it transpired, and the message they're sending to the whole world in art is much more clearer than someone trying to explain to me what really happened. So I'm kind of standing on your side here and say, do you use theater and film to motivate people politically to place you in the right place to give your vote to you?
Yes, definitely. I use film, and recently, actually tonight, I launched a video. It was a video showing aerial shots of where I live in Makwekwe, and it shows the entire scenery of Makwekwe. So I have been using film, and I'll continue using film and telling the actual story on the ground. And it's also important to look back from, like, we need to see where we're coming from as a country. Mm-hmm. Like, we need to tell the stories of what happened. For instance, the issue of the genocide. We need to relive those experiences so that reconciliation happens. We cannot talk about reconciliation if we're not living the past. For us to progress as a country, we need to sort out the past, because if we don't sort out the past, it will always haunt us in the future.
Mm-hmm. Interesting. No, ngiyakuzwa buti, Mike.
Right, Ndlovini, what you mean by umlomo kancane, and then we'll let us take a call, and then we'll come back to you. Angizibaba.
Awesome.
Right. Yes, I keep reading these comments. Ubusani is fine.
You have to keep reading them.
Ubusani is hilarious.
Ubusani
Uti Mandela once said, it is the music and dancing that makes me at peace with the world.
Music and dance. I remember, man, when I was a small boy, there used to be an advert on ZTV about music, where an old woman would come out and say, music brings joy to my heart.
Right. What's that umlaleli ngizokusilo umlaleli. Yebo umlaleli, unjani baba?
Ngiyabuza baba, kunjani na?
Ah, ngiphilile baba. Asitholanga igama, igama ngubani?
Igama ngubaba.
Bani?
Chababa.
Chababa.
Igama ngubaba.
All right baba. Siyakwamukela kuhlelo. Lamhlanje we're speaking about ezomculo, ukuthi ikhona ispace na ukuthi kube ezomculo zibe khona hand in hand ngezombusazwe. wena ubona ngani lokhu kungakwenzakala na?
Ya mawuthi hedeni endike zombusazo ukuthi bayezicila ngokucila ngokumbusazo ukuthi uvani uright uvani wrong.
Mm.
Ya kona ku right khona kodwa ke manje ayindapho kwezindima lapho mfethu kodwa ke kona ku right khona ukuthi bakufile ngoba ukucila ukubona komuntu umbono womuntu lo.
Mhm.
Yebo ba.
Right bese ixoxisana lo mnumzana uNigel Ndlovu yena is a filmmaker. Kodwa yena uyithintile indaba uthinte indaba ezijeneyo about i-entertainment industry kanye lezombusazwe and then abanye abalaleli labo bangenile and they were speaking about the music njalo ezombusazwe besithi i-music is powerful enough to sway abasakhula ikakhulukazi abantu abasakhulayo ukuthi bayokhethula bayosikela umuntu noma bamvotele wena ubona ngani lokho kuliqiniso na?
Ya, unakona ukuzingaba liqinise phela kuya ngokuthi abantu bakuzisisa njani. Lento ethinde ngomuntu, yabona abantu umuntu mayecula ni. Umlayezo wona obe ebantwini ukuthi mhlawumbe abantu bakubamuze kahle kahle umuntu ecula bayamuza abantu kuzwe ngabantu abaningi. Umlayezo womuntu ecula, umlayezo womuntu ecula yena izwe ngabantu abaningi kakhulu. Mhm. Mhlawumbe umhlaba wonke ungawuzwa. Lokhu isikhathi ungakumamela, yenze into efana naleyo.
Mhm. Yebo. Ah, mnumzane sikuzwile kahle. Siyabonga kakhulu bekuhle uba la uhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga.
Mhm.
Ha ngiyamuzwanga mina.
Awumzwanga.
Ango akonjele ukuthi uthini baba lowana.
Right. So umnumzana la he's basically reiterating lokho okushiwo ngumnumzana uFelix.
All right.
As when it comes to music, it's more about what's in the message of the music that impacts umuntu. Whether they want to vote for you or not. It's also about the clout of the musician.
Mm-hmm.
And of course, he didn't necessarily use Umkanya as an example. Kodwa, he basically reiterates lokho kusho uFelix ukuthi ungaboni isisekelo singasebenzisa umnumzana uDr. Mapfumo.
I see.
Who has the clout.
I see.
Ubaba Mapfumo angathi, let's go this way.
Siyahamba that way.
Sonke siyahamba la.
Siye Durban.
Siye Thekwini yabo.
Okay, ayiwanda ndavanzwa mukoma zvavari kutaura. Saka vari kuti ivo kuvatereri vari kunzwa kuvanzwisisa kuti zviri kunzi kudii. Vari kuti ivo zvinoendirana nekuti munhu ari kuimba zvari kuimba anotererwa nevanhu zvakadii.
Mhm.
Uye zvari kuimba zvinosunda vanhu kuti vamutevere akati takuenda takadai so. Vanhu vanogona kungoti nekuti ndi Dr. Mapfumo vadaro takutoenda takadai.
Ndizvo izvozvo.
Aha, aiwa tavabata. Uchiri kuziva here Mike, wanga wazvarwa here Mike pakaimbwa vana mhururu kuenda nekudzoka nana vamwe vainzi vana Elliot Manyika.
Aimbove.
Unoziva kuti
mira ndikudze. Tripa chirongwa cheve chidiki handi. Musatudze dzimbe dzenyu idzi.
Ayo zvaitirwa vechidiki ndikutokutaurira kuti unzwisise kuti zvizvaitika. Nekuti painzi pane time kakambonzi radio kuZimbabwe 100% local content.
Eh, hai zvechokwadi izvo.
Saka paingoro wachibhubhubhu ichocho 6 to 6 mudara pachingorowa mururu kuenda nekudzoka mururu 6 to 6 tuvana tikudiki twekucreash twekuprimary nyika yese twatangoimba mururu kuenda nekudzoka mururu tikati ha chiko ichi but chandakadzidza why ndiri kukutsanangurira izvi. Musatambe nemusic vakomana. Inoita inonzi nevarungu brainwash.
Ndizvo izvozvo.
Munhu wese anoda naasingadi waingozokaruka newangoimbawo mhururu kuenda nekudzoka woshaya kuti kuzviri kumbofamba
sei.
Ngwarirai vakomana zveshuwa vanhu vatereri vari kutaura kuti pakuimba apaka. Hanzi unosara zveshuwa vamwe vachienda wakabatirira pamusic. Ah, unosara.
So masiye kundlo enhlofini usase khona ecingweni ngithi mnumza.
Did we lose him?
Ah, ukhona.
Hayi ngikhona.
Right. Ndlovini uyamuza umlaleli la he's saying ukuthi when it comes to using arts and culture and popular music or not just music but popular culture and in relation to politics, it's very important for you to have the right person who's portraying the right message. Is that true?
Yeah.
So what's wrong with just ngoba kulama celebrities amaneng? It's even in Zimbabwe, kulama celebrities amaneng who do several different things. Let's say for example, and this is not taking jabs at anyone, singathi sesithathu Olinda. Olinda ngathi lamhlanje madoda, all of us now vote ZANU PF. Does she have enough clout to do something like that? Is someone in that position have enough clout to do something? That does that mean ukuthi sonke sesigijima sonke mjokojo sesiyovota ZANU PF?
Okay. The situation in Zimbabwe, yes, if someone is influential, then it's possible for people to switch and go to another side or vote for a certain party because a certain prominent figure has said that. But it also goes back to the issue yokuthi artist langkhona ngubani, uyenzeni, uyenzani. Because no wazakala ungwama scandals. For instance, if you're known for things like I won't say it on radio, but
don't even think about it. You're trying to be an MP.
If you are known for that, then abantu bazakuthatha njengohlanya. So you have to have like I said, you have to have the respect. You have to earn respect yabantu. For instance, ulokuzenu, I'll keep on going back to Thomas Mafumo because he's currently relevant on what we're talking about right now. He's been people know what he's been away, and he's been also advocating for change and all that. So it depends with which artist in Ankona Ubani and in Jalo Velangati. Abantu bakhangela track record with you, and then when I told you, I know you're a funny individual. Obviously, they won't listen to you.
When again, how do you use your professional skills as a filmmaker within your, I guess, pursuit to be a member of parliament and representative of Makwekwe? How are you using your arts background?
Okay. So, what I'm doing is I'm also getting involved with young people in my community. I'm trying to also have young people as my interns. I'm like, I want to teach them some of my skills, like script writing and aspects on shooting. So, although I put out an advert looking for people who want to learn on how to write, especially our students, and I got a number of young people approaching me wanting to learn more. Hello?
Benginsi, did you reach out to Abasakulayo from Makwekwe Kupela, or is it from all over?
It's from Zimbabwe, but now that I'm also working with the community, the emphasis is on community first and then national as well. I do work with other organizations which are in the film sector, especially in Harare. Currently, there's another competition, Yama smartphones. I won't say the organization here on radio, but if people want to know more about what I'm doing in terms of promoting the local film industry and also making it with my political campaign. I'm not only a filmmaker, I'm also a media practitioner. So I also do this into the digital online marketing and online journalism, podcasting. So that's a skill. That's a profession to me. But I'm also giving back my skills to the community and trying to teach others as well.
Interesting. No, ngiyamuzwa foot.
Umzile kanjani?
Foot. Yeah, ngiyamuzwa ngimuzile foot.
Okay. I just wanted to understand. I wanted to understand.
Michael, ndirikuvanzwa zvavari kutaura mukoma Ndlovu. Ndakunzwa manje. Ndanyatsobata zvavari kutaura kuti ivo vari kushanda nenharaunda yavanogara mairi Magwegwe, vachitotorawo vafana vechidiki, vachivafundisa zvikiri zvavainazvo ivo zvebasa ravanoita. Zvekushuta, zvekunyora.
Wakuda kuenda kumagwegwe.
Handiendi kumagwegwe, ndogara kuno.
Namuri yakudzudzela nomfana lo.
But I heard him very, very much loud and clear there. It's really making sense. I'm getting what he's pointing at.
Right.
Yeah.
So Nigel, abasakhulayo bakhanya ngani sebegijimisana lo munyo lo. Angifuni ukuqamba amabizo la, I don't want to name drop. Okanya ngani, he's the leader of a movement called Generational Consensus. He seems to be into the whole pop culture thing. Ngimbonile, I saw a video circulating yena, a jiva, lo kilati, a jiva. How important is it for a political figure to be aligned with people like that? Does it give them more clout?
Yes, it does. Like, for instance, if you look at America, for instance, that's a good example.
Mm-hmm.
We have individuals like Jay-Z.
Mm-hmm.
Jay-Z, we all know he was aligned to Barack Obama.
Mm-hmm.
Currently, we know Kanye West is aligned to the current president of America, Donald Trump.
Yes.
So it's very important because these are public figures, and we have young people who look up to those individuals. So, yes, it's very important. He's using that to gain political mileage.
Simzile kahle mnumzane. Okay, ngibona ngani isikhathi sesifike map uhlelo selufike map. Okay, ngibona ngani uhlelo selufike maphetholweni. So, let's give Nigel an opportunity to wrap up. Tell us a little about his pursuit as an MP. And then where people can get more information, because obviously within the next couple of minutes we won't have an opportunity to do that.
Okay.
So Nigel, if you could do us a favor, but
a quick one,
we'll give you about
two very important messages to read before we go.
Relax.
I'm not going to relax.
So Nigel, within the next minute, can you just tell us where people can get more information about your pursuit to be an MP, your everything about your campaign?
Okay, the easiest way to find me right now to anyone who's listening, ubonke abaleleleyo, labemagwegwe, liyangithola ku Facebook ibizo ngu Nigel Ndlovu, I WhatsApp number ngu +26373551903, but the easiest way is facebook.com Nigel Ndlovu, and then ungangithola ku Facebook unsendele inbox, ngiyakusendela manifesto of what I stand for. Ungabuyela ebhemla West Mountain View ubuze ukuthi uNigel Ndlovu uhlala ngapi. Uyangithola baza kutshela. And then I would like to say ukuthi iculture is very important to any nation. Iculture is who we are, and we need to take our nation forward. Ama-artists banomlando, they have a duty to play in taking our country forward. Ama-artists na afundile, isikho ukuthi ama-artists abantu abagezayo abanukayo, ama-artists can actually take a nation forward.
Umzile. Thank you, Nibrizo.
Thank you, my brother. You have a great day.
Ngiyabonga kakhulu.
All right.
Right. Thatha umlaleli bese subala ama comments akho.
Ehe. Hello, Mkoma.
Hello.
Makasimba here.
Tiripo makadiwe
ino. Aiwa, isi tinofara isu mashika chirongwa chakuenda kwa mvura yacheka makumbo asi anza atsika atsunyarwa handiti.
Ndizozo.
Kandaiwo mazwi enyu maviri matatu mu 1 minute takutosvika kwachinoperera. Tinzwawo maonero enyu.
Ndizini kungoti foni yangu haisini yasozviya zvakanaka kuno huno.
Asi situri kukunzwa izvakanaka. He writes in English. He says, Felix is talking sense about the power of art and music in motivating people towards a particular political candidate or ideology.
Mm-hmm.
Look at the likes of Marco Sibanda during the Hondo Yaminda era.
Mm-hmm.
Look at Thomas Mapfumo during the liberation struggle. And look at Paul Madzore today in all his songs, and the latest Povo Yaramba, which the Junta has banned, I guess. I didn't know music is being banned in Zimbabwe today in this era.
And did it come up from Wagato? When last did
you? So you see, this is why I'm saying it was a very important one to read out there. You see, I didn't know there was music bans now in the country.
Mm-hmm.
But there we go. Somebody says something about it. And then this one is personal.
Which one?
There is comment yamboya earlier yangaya kanzi, I'm watching from DC in Dinonzi Titi. Iwo ukati handimuzivi. Hanzi, please tell Mike to stop that. I personally came to watch this show because I'm following you guys. Iwo ukati handimuzivi. So, Titi, this one is for you. We love you back.
Siyabonga, siyabonga kakhulu Thithi, siyabonga kakhulu. Uxolo if you felt ukuthi I turned my back on you.
Yes,
that wasn't the mina vele ngiyalithanda lonke balalisi. Thank you so much. Ungena kuhlelo liyasekela. Thank you so much. Kodwa hey uhlelo seluphela guys. Let's meet next week, same place, same time. We love you for supporting us. We love you for joining us. Mike Ove, good night.